kwetima sarawuri vapin dambari redzimhosva nenguva dza2 o'clock masikati end dare iri havangotaura kuti vavo kwetima sarawuri vanoziva mhosva yavo inini ndataura navakwetima sarawuri vasati vapinda dambari redzimhosva ndobva vanditsanangurira zvakaitika kubva kwavo nezuro musha wavo wakaparadzwa mahwindo zvose nemadoors even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda
saka vamwe vesangano revarayiridzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi
ya patiri panapa pakaoma nekuti izvezvizvi ava sg secretary general vari remanded kugoromonzi takanovaona futi musavato vando vakatotanga kutorwa vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa kuti vanogarawo ikoko saka chokwadi ndechekuti cct especially yeexecutive yearatz haina kumira zvakanaka kumatisha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nekuti hurumende yedu haisati yatingira kunyange vatungamiri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu ichaibhadharwa inus dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo hapana chataurwa nehurumende yedu.